Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi kuti musi wechitatu 13 ndira 2021 makacherera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe 551. Hurumende yoyambirwa kusadhinda mari itsva yakawandisa. Vanotengesa mumigwagwa votaura nehurumende kuti vabatsirwewo munguva yekuvharwa kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe 551 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevatatu 23 nezuro. Bulawayo yakarasikirwa nevanhu vanomwe, izvo zvakaitawo kuManicaland. Vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevaviri 942 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe 191. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi maviri nevanomwe 127 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino masvingo seMashonaland East yarasikirwa nevanhu makumi matatu nemumwe. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana maviri ane makumi matatu nevapfumbamwe 23,239. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 13,396. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rekuti riri kuda kudhinda imwe mari yemadhora makumi mashanu yemunyika rakanaka chose. Asi muzvinafundo Mugano vanoti hurumende haifaniri kubva yadhinda mari yakawandisa nekuti zvinogona kukonzera matambudziko okushaya simba kwemari iyi. Mumashoko avo kuvatori venhau, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja vanoti vari kuita izvi senzira yokurerutsira vanhu vave kunetseka nekufamba nemari yakawandisa kwenguva zhinji. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugano.
Danho riri kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuita introduce higher denomination, sezvatiri kuona kuti kuri kuda kubuda $50 note. Idanho rakanaka nekuti rinobatsira kuti public ikwanise kuita convenience pa transaction. Mari iripo pari zvino yema $2 nemacoins. Tichitarisa mamiriro aita mitengo nenhau yeinflation itanga tinayo kunyanya in 2020 yanga yakakwira zvikuru, haisichakwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kubatsirikana patingati convenience kuti mari ikwanise kushanda basa rayo remedium of exchange. So idanho rakanaka.
Asika muzvinafundo mugano vamwe vari kutyira kuti hurumende ikaire yatanga kudinda mari inozodinda mari yakawandisa zvozokanganisa upfumi uye vana IMF vakatomboyambira kare kuti zvekudhinda dhinda mari dzakawanda ndozvinozokonzera matambudziko akaita seinflation.
Handione pane dambudziko papfumi hwenyika kana vamangudya vakaprinda mari yemadhora manotes inonga ichibvisa yeRTGS. Saka izvozvo hazviwedzere money supply munyika. Asi vakaprinda mari yakawandisa yemadhora inopfuura yeRTGS yavanonga vabvisa ndo pazvinonza dambudziko. Asi kuti akabva kumashure uko havasati vaita izvozvo. Saka ndinofunga kuti idanho rakanaka kuti tidai tichiita mari iyoyi yemafifty dollars anobatika kuti vanhu vawane kutengeserana.
Asi sei zvakakosha kuti iuye panguva ino?
Nekuti kuti akabva kumashure uko even ma$2 acho anga akutorambwa. Macoins anonga achirema, saka haisiri mari inonga yakurambwa. Saka $50 yakanaka, asi dai vaiti wandutsei kuti ikwanise kusvika kumaruwa.
Sei zvakakosha sezvamurikutaura kuti mari inge ichiwanikwawo kumaruwako?
Nekuti ndo vanhu vari kutambudzika nenhau yekuti vakada kushandisa mari dzepafoni dzitingati ana EcoCash dzinovanesa pane dzimwe nguva nekuti kunonga kusina magetsi, havakwanisi kushaya mafoni avo, kusina network. Saka distribution yemari iyi ndaiende kumaruwa kunyanya kuti vanhu vabatsirikane.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Akazivisa nezuro kuti icharamba ichipa vashandi vehurumende mari yekuzvibatsira panguva ino yecoronavirus, ichitiwo ichapa mari iyi kuvashandi vanobatsira vasingavoni. Hurumende inoti ichapa vashandi vayo mari inoita $95 emadhora ekuAmerica yerubatsiro, asi vachiipiwa iri mumari yemuZimbabwe. Vari pamulandigere vachange vachipiwa $30 emadhora ekuAmerica, asivo vachipiwa iri mumadhora emuZimbabwe. Mutevedzeri wemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro kuti hurumende ichabatsiravo nemari iyi avo vanobatsira vasingavoni, asi vachiti vachaita musangano nehurumende kuti mari idzi dzekubatsira vanhu dzipamidzirwe.
Hurumende iyo taona yotipa tsamba ichizivisa vashandi vayo kuti varonga kuti mari yekumbotendawo nokuchengetedza vashandi vayo inoti inonziyo yeCovid allowance inova inosvika iyo $95 ari madhora ekuAmerica ichange ichiendera mberi. Izvozvi unu zvatakanga takurukura mudare reNGNC sevamiririri vevashandi vehurumende tiri pamwe chete neyo hurumende yachoni, tikawirirana kuti iyi mari ngaimboenda mberi isava inomira, asi kuti vanhu ngavarambe vachiipiwa nokuti dambudziko iri hatirioni richipera nhasi kana mangwana kana munguva pfupi, asi kuti idambudziko rinova rinoisa iro utano hwevashandi vehurumende panjodzi.
Saka tingati izvi zvafadza sangano renyu here vamushangu?
Chatangofara nacho ndechekungoti hurumende yaramba ichitevedza nokutsidzirana nezvinhu zvatakawirirana muhurukuro dzedu dzemashandiro evashandi vehurumende. Chataa kutongoona ndechekungoti nekuda kwematambudziko ataramba tosangana nawo iyi mari inogona kunge isingachatokwani, chinova chikamu chataa kuchitotarisira kutoti kana zvaringana iwo mwedzi unowandira togara pasi nehurumende toti aiwa kuti mari iyi yeCovid allowance ngaichirega kubviswa uve muhoro uchange uripo pamwedzi yose ichatevera.
Munopindura hurumende muchiti pamusoro penyaya iyi?
Taisu takuona kuti zvinhu zvichiringana ngaichiwedzerwawo mari yachona iyoyo yeCovid allowance ibve pamakumi manomwe nemashango emadhora ekuAmerica iuye kunyangwe kumarino kuna kusvika kuzana nemakumi mashanu kana mazana maviri.
Zvimwe zvamunotarisira kubva kuhurumende ndezvipi?
Nyaya yetinonyanya kutarisira pari zvino ndeyekuti isu sedare reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, SICOFTU, tiri kuona kuti danho rekuchengetedza utano hwevanhu ndiro rakakosha pari zvino. Tinoda kudya, tinoda kupfeka, tinoda kuwana pokugara, asi utano hwedu ndihwo hwakakosha pamusoro pezvose. Mari vangatipa zvavo, asi ipo patinoshandira napagadziriswe tione kuti hatichapinde munjodzi.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vanoti hurumende haisi yokuimba nayo panyaya idzi vachiti sangano ravo richabvuma zvaitika.
COVID allowance hapana chakashata pamusoro pecovid allowance. Chinhu chakanaka kuti yaextendwa kumacivil servants, but yatinoziva pahurumende yemuZimbabwe ndechekuti zvinhu zvakawanda zvinoita with good intention hatizvioni zvichiita. Zvakafanana nokuti izvezvi tiri kunzwa kuti kune rubatsiro runoenda kuvanhu vanenge vaprovha kuva covid positive kunoita iko 650 to 1,000. Mari iyi hatisati taiona payati yabhenefita ticha. Varairidzi vakawanda vakabatwa necovid kubva gore rapera vari kunetseka kusvika nanhasi uno kuti voaccessa vocovid assistance kana vachirwara sei. Ende varairidzi vakawanda vari kuonekwa vashaya mari yokuti vobatsirika sei vabatwa nedenda iri recovid. Saka zvinhu zvakanaka kana zvichitaurwa pabepa, asi totenda yavira hari yedeme nokuti zvakawanda zvakadai zvinotaurwa hationi zvichiitika. Zvekare taifunga kuti varairidzi vawanewo inotipfuurei mamacivil servants, nokuti pari zvino tiri kuona kuti upenyu hwevarairidzi huri parumanadzombe. Varairidzi ndo vega vari kunzi panovhurwa zvikoro, chero izvezvi pano pakavhurwa zvikoro for examination, vanongoenda kuchikoro pasina kutestiwa kuti tipatsanure kuti ava vane denda recovid ava vana.
Avo vange vari mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation kana kuti VISET rinoti rinotarisira kuti rwendo runo hurumende ichabatsirawo nhengo dzaro nemari munguva ino yadzisiri kukwanisa kushanda nekuda kwemutemo wekumbovharwa kwenyika. Mashoko esangano iri anouya zvichitevera kuvharwa kwenyika kwemazuva makumi matatu kana kuti lockdown level 4 iyo yakadzikwa nehurumende yesvondo rapera. Mukuru weVISET vaSamuel Wadzai vanoti mukumbovharwa kwakaitwa nyika gore rapera nhengo dzavo dzakawanda hadzina kukwanisa kuwana rubatsiro rwakavimbiswa nehurumende kuti rusapiwa vanozviitira mabasa emaoko. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi iri. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mamiriro akaita zvino ndeyekuti nhengo dzedu hadzikwanisi kuenda kundoshanda kufunga mukuziva matsanangurirwo akaitwa lockdown nehurumende ndeyekuti munhu wese unenge achinzi ari kutarisirwa kunge ari mumba. Kusiya kwevashoma shoma vanotengesa mavegetable nemafruti vakapfumirwa kunge vachishanda kune mamwe mamakets, but vashoma takatarisa kuwandu huri kurarama kuburikidza ne informal sector. Saka itambudziko hombe chairo ratakatarisana naro sevanhu vari muinformal sector. Chinonyanya kutishungurudza ndechekuti mukoma Jonga takatarisirawo kuti hurumende ichauyawo neurongwa hwekubatsira raramo kune avo vasingakwanisi kuenda kumabasa kundoshanda. Munotondera imi kuti pakatanga nyaya dzelockdown idzi muna March gore rapfuura. Kwakanga kune tsananguro kubva kuhurumende yekuti vanhu vachange vachibatsirwa vakunge vachirarama vachiwana mari yatingati magrants avanoisirwa mumaaccounts avo kuti vararame kunyanya vari muinformal sector. Patasina kuona zvichiitika izvi. Saka urongwa uhwohwu hapana jekeso yekuti huri kuenderera mberi here kana kuti hapana chichauya. Saka kungochema chete kushushikana muinformal sector.
Misika ipi yakavhurwa pane ino nguva iyo yelockdown?
Kamataurirwa zvakaitwa vese vanenge vachiita nezvemafruits and vegetables kana kuti vaya vanenge variva kumafarmers anenge achiunza zvinhu kumamaketi vanhu vanotengesa zvinhu zvakandodaro ndovari kubvumirwa kunge vachishanda. Asi dambudziko ratinaro nderekuti hapana kuuya tsananguro yakazara kuti ndiva nani vacho vari kunzi vange vari mumamaketi iwayo. Zviri pajekerere rekuti kana inini seri sawadzai kana ita kuenda kunotengesa kumaketi ndokwanisa kuenda. Kana kuti kune avo vanenge vachizivana nevari kumaofisi mahombe ndo vanotendezwa kuenda kunoshanda. Saka hapana jekeso yekuti ndiani wacho anofanira kuenda kunoshanda asingakwanisi kuenda kunoshanda ndiani uyezve kuti sei asingakwanisi kuenda kunoshanda. Chechipiri hatisati taona rubatsiro rwokuti vacho vari kuenda kunoshanda vane zvikwanisiro here zvokushanda mumamaketi imomo vasingabatsiri mukuparadza kwechirwere ichocho. Tinoona madonations aito akawanda ndopatiri kudaidzira isu sechitete kuti tiuye nemadonations tiise mumamaketi. Matriders angi atikwanisa kushanda asingaparadziri chirwere ichi. Tiwana mapppe, tiwana masanitizer, tiwana maface mask.
Avo vange vari mukuru wesangano revhaiset vasamuel wadzai vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7. Yaane nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mose mose kwa muri ikoko. Aiwa zvakanaka. Jomchomu pano pa Steelport South Africa. Aina angu mashoko angu ndeye kungoti vanhu vezano vasataura vachiita kunge vakasika vanhu zvavanojairira vachiita vana vezimbabwe vachitaura vachiita tichibatikana hedu nokuti hatina zvokuita nokuti vakabata zombova. Ndiona hangu zvakanaka maperere enyaya yavamugwadi ichipera zvakanaka kwavari. Vamugwadi kana vakasasungakurumidza kumhanya kundorima ka vachawana vamwesapedza mi. Saka vanhu kana tichitaura hatisaita kunge takasika vanhu. Inongori yambiro kuvanhu vezanu pf kuna vagaule vamugwadi vaparadza ane vamwe vakawanda wanda tisingataure diwo magogodera acho asi zuva ravo richasvika. Tinotenda
Shamarari, Trump has said most of the Shamar Rebus Pierce, and Indian Papol Com, Liripa Vericom, the Neurom Bonavan Varipa Boja, or Mendego Diapin Dirao, Yaguan Sakun Ravan Varipa Boja, and the Mabasa Pau, because the Tigasa Wandu and Varipa Boja, Yakozera, Corona, Ada, or Mendego Diapin Dirao, Yaguan Sakuya Moravanava, and the Mabasa Pau, that tender of Shamar and Nguyen.
I am going to say that hapuna jinungu buda korona ili kuhura ya kwete reutama juku wazone la teka
ya mwakadi zonyama ana mkoma jonga dini jefte ushe dupa usimbabwe pagutu rain chini chimondo. Rukutaro ndrukuna kune ipomu South Africa. Yandanzo wangu baba wataura wajiti ini izo matonge ruwenye kandare gira nukuti unu nzora. Wabata MD, CT, MDC Alliance. Anga gare swake, anga gara swake asinga chaji. Sumatonge ruwenye. Kute sukuti chamisa tinga murasa. Chamisa ndu wakabata pasiresi. Rinyika ya Zimbabwe. Situruku zipo nyika. Tunodu pamberi na chamisa. Tusukuzo tzugira sura. Tosangana korela 2023. Ndo upawacha wana chokwadi. Kutichamisa ndo uwedu chai chai. Tukuzo mufotera. Tusukuzo murasa. Ndichamisa 2023. Arukuzo pinda panyanga.
Magadiko mre Zimbabwe. Njimetua Fox. Stole. Ndrepa South Africa. Ndikuru zirao na ya COVID-19. Ndiku paguti wa ndawa jiprosite. Mugoti shua wa marufa wa wanda. Ndiku nungu South Africa ya upafa wana kutuwa ndiyo. Ninyaya mkupitizi ya chipinda chibuda, chipinda chibuda. So, ndiku mira na president shitaona nishituo. Zirinani tibatu ni COVID-19 ndaga garamba. Pane ngoti pese pese tiripo, pese pese tiripo, andoni sifamba, ndi watu haruku pera, mchana mchana. Saka please, we have to make your protect your life is good, why? Because tu fatakatu wande, saka ndiripo angupa kuti. Tungu mirira uti, ti protect Zimbabwe yedu, tito wano halpo. Pasina ana problem, sangweta mishonga, pese kisi, kwa ndawa gara mzimba. Tesno fono tisaram, napenda angu.
Ijo zange ziri fungwa zivamwe vatereri zisine ine Studio 7. Isu atina kwa takarere kera. Tumbira mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa naure New York Times rinoti mutungamiri wenhengo dzeparamende kana kuti Senate dzeRepublican Party vaMitch McConnell vaudza bepa nhau iri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapara mhosva dzinofanira kutongwa. Izvi zvinotevera kutaurwa kwaitwa nemutungamiri wechitatu mubato iri muSenate amai Liz Cheney, avo vati vachavhota kuti vaTrump vatongwe pamusoro pemhosva dzavanonzi vakapara mukukurudzira vatsigiri vavo kuti vakonzere bongozozo paCapitol Hill nemusi wechitatu. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari mugari weMuwashington DC Dr. Frank Guni vanotiudza mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Zvichitevera mirizhonga nekupinda zviri kunze kwemutemo kwakaita vatevedzeri vavaTrump vakanga vapesvedzera kuti vaende kunobvuta masimba kudare reparamende kuCapitol. Vanotungamirira zvekuferefetwa kwedzimhosva veFederal Bureau of Investigations kana kuti FBI vakamiririra nharaunda inobatanidzira District of Columbia vaStephen Antiono negweta guru rinoona nezvekuchuchiswa kwedzimhosva kana kuti US Attorney for District of Washington vaMichael Sherin vazivisa ivo kuti pari zvino vavhura mhosva kana kuti vapinza kumatare mhosva dzevanhu ivavava dzinokwana 160.
Ndiani ari kupomerwa mhosva idzi?
Mhosva idzi dziri kupomerwa vanhu vakapesvedzerwa navaTrump kuti vaende kuCapitol Building kana kuti kuparamende yemuno muAmerica kuti vanokonzeresa kubvuta masimba zviri kunze kwemutemo.
Mataura pamusoro pevanofereta veFBI vari kuti
tikatarisa zvabuda izvozvi ndezvekuti FBI iri kuti iyo yakakwanisa kuongorora nekutsvakurudza nekuziva vanhu vanosvika vanosvika 170 vavakaona pamifanikiso nepazvitivitv vese ivavo vakanerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zviri kunze kwemutemo zvichiburikidza nekupesvedzerwa navatrump inonzi pachirungu insurrection. Tiri kuonawo zvakare kuti nenyaya yekuti vadare ava kana kuti nhengo dzeparamende dzakambunyikidzwa mumba yanga yakadzivirirwa pamwe chete pari zvino izvozvezvi patova nenhengo dzeparamende kana kuti 3 lawmakers vati vatobatwa nechirwere checovid-19 chavanofungidzirwa kuti vakaparadzirana apo pavanga vakavharirwa kana kuti vakambunyikidzwa muimba yekudzivirirwa kana kusecure room vari pamwe chete.
Nyaya yeimpeachment kana kuti yekunyanyira vatrump mhosva yakamira sei?
Dare reparamende repasi kana kuti house rapedza kunyora kana kuti kugadzira magwaro ekunenera vatrump mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vapidigure hurumende zviri kunze kwemutemo. Mhosva iyi ndo inonzi pachirungu impeachment. Dare reparamende riri kuvhota musi wechitatu kuti vatrump vanenerwe mhosva iyi zviri pamutemo. Ndo kunge vaMike Pence kupera kwezuva sivatadza kubvisa vatrump vachigara zvatinoona kuti hazvione zvichiitika.
Vatrump havasi kutaura zvakawanda asi nezuro vakashanyira dunhu reTexas. Mungatiudzei pamusoro pekushanya uku?
Taona zvakare vatrump vachienda kuAlamo kuTexas pamuganhu weAmerica neMexico apo vandoisa runyoro rwavo pachikwangwani choruzhowa kana kuti yatingati bhodha rwavakavakisa vachitiwo vazadzikisa vimbiso yavo yokuti vaizovaka ruzhowa pakati peAmerica neMexico. Uye vari ikoko vataura zvakare kuti zviri kuitwa necongress zvokuda kuvaita impeach kutambisa nguva.
Svondo rinouya nemusi wechitatu vaJoe Biden vachatoreswa mhiko yekuve mutungamiri weAmerica. Pane urongwa hwakakwana here vagoni hwekuchengetedza chiitiko ichi? FBI inotii?
Imomuno muWashington DC umu hamuna kumira zvakanaka nokuti FBI zvekare yazivisa kuti vanoziva kuti vatevedzeri vavatrump vane urongwa hwekudzoka zvakare kubvira musi wa16 kusvika musi wa24 mwedzi unowandira vachiuya kuzokanganisa nekurwisa nekuita mbongamupopoto. Asiwo zvakare kumatunhu ese ari 50 kana kuti mastate ese ari 50 vari kutarisira kuti mumaguta makuru ematunhu iwayo vatevedzeri vavatrump vachaita zvakare mbongamupopoto nekurwisa kuitira kuti varambe vachitaura nyaya yavo yekuti vatrump vanotiwo vakabirirwa musarudzo saka vabiden havasi purezidendi wechokwadi. Zvinhu zvakaoma zvisati zvamboitika muno muamerica izvozvo izvo. Zviri kuitwa navatrump zviri kuratidza kuti utongi hwejekerere nemitemo yeamerica ine zinyekenyeke ravanga vasingambofungire raazofumurwa nekuita kwavatrump. Uye tinotarisira kuti mberi kunouya zvichagadziriswa America igozogara murinyararo. Asi pane njodzi yokuti muno muamerica munogona kuita hondo dzekumukirana yatingati civil war kana zvinhu zvikasagadziriswa nenguva iripo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kuroja kunonetsa kwese kwese, Bundu Boys nekambo kavo kuroja chete. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe 551. Hurumende yoyambirwa kusadhinda mari itsva yakawandisa. vanotengesa mumigwagwa votaura nehurumende kuti vabatsirwewe munguva yekuvharwa kwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.